Vashika vamasiwa negweta ravo mapurisa aradza kukatyamara vachibvunza kuti komawiri negweta tachida kuti muye muya moka tine nyaya dzataida kubvunza iyi asi pazodanwa vakuru vavo pazosvika pakutaurwa nyaya yekuti mapurisa arida kunzwisisa nyaya yekuti vamasiwa vane lawsuit yavari kuita kuti iri kufamba sei zvinove zvitsva kuti kana uchiitira lawsuit against the police inokudana ikoko kuti vakubvunza kuti yakamira sei lawsuit iri kuitwa nevamasiwa ndeyekuti vakagariswa muHarare remand prison for 23 days vachipomerwa mhosva yekuti inga vanga vari mumwe wevanhu vaiita mhirizhonga muna August musi wa 16 August mugore ra2019 asi vakazosvika pakuzoreleswa pasina kuitwa prosecution sezvo panga pasina kana umboo kana pekutangira nyaya yestate saka ndozvaakunzi nemapurisa ndozvati harichikudanira yekuti tinzwisise zvinove zvinhu zvisingasiitike kuti munhu anodanwa nevanhu vavapomera muhosva kuti uchivasuwa vokudana kuti ravunzwisisa nyaya yako zvisiri pamutemo kuti uri kutoindafira nemunhu ane nyaya yarwisa kumatare saka tiri kutoona kuti mapurisa anga akushaya pekubata vazongonhongoredza tsono asi ndafara kuti vamasiwa pataura navo vati nyaya iyi haisi kuzodzoka kumashure vachaenderera mberi vachisuwa mapurisa nekuvashukurudza kwavakaita
vane magwaro avanyoreswa here ivo vamasiwa hatingati kana mastatement
havana magwaro avanyoreswa nenyaya yekuti zvazvichitwa nepolisi hazvisi pamutemo kuindafiya nemunhu mune mumhangari ari kuedza kudomhangarira mapurisa emuzimbabwe kuti akamushungurudza akamugarisa mutirongo kwemazuva 23 zvinove zvinhu zviri pamutemo kuti angaendawo kumatare achitsvaga kuti matare amugadzirisirawo nyaya yakawa nechaangawanewo pakukombanzation saka havatotendegwe saka vanga vasingakwanisi kumunyoresa chinhu vangoshamisika kuti adoya nemagweta zviri kutoshungurudzawo magweta ava masiwa vanga vachifamba navo kuti mapurisa akuita hunhu hwakafumuka kudai hwekuti vanoenda kunodana munhu avamhangarira kumatare sei vachiindafiya nenhaurirano dzinenge dzichifanirwa kuitwa kumatare hapana chavakwanisa kuvanyoresa asi magweta ari kuratidza kushushikana nenyaya iyi kuratidza kuti pamwe judiciary yedu yaakutoramba ichitokompromiswa nenyaya yestate isiri kuda kutora basa rayo serious
takanzwawo kuti mahofisi enyu akambopazwa mazuva adarikaya mapurisa ari kuongorora nyaya iyi mati manzwa here kubva kumapurisa
hongu mahofisi edu akapazwa tikazivisa mapurisa nyaya iyi kwavari mbavha dzakatopinda dzakasiya zvimwe zvose dzikatora mafaira nemamwe mapepa anga ari kumahofisi kwedu tikamira kushandisa mahofisi aya kwenguva refu tikarega kushambadza nyaya iyi tataura nemapurisa kuti vatsvagurudze kuti tione kuti chii chakaitika dambudziko ratinaro nanhasi hatina chatati tawana kunzwa kwavari kuti vawana chii vaakutoita sevanoda kutodisturba kushanda kwedu vachigara vari pamahofisi vachiita setsvagurudzo yavanoita asi vasina mari dzavari kuwana saka tangozotiwo kubva muzuva ra16 kutanga mupfemvuro hatichade hedu mapurisa kuti atibatsire taakungozvishandira tongosiya sechikamu chakapfuura chakatazi kushayikwa solution.